Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heye no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro zvita 10/2018. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day vakawanda vakatyorerwa kodzero nehurumende vachiti inofanira kudzika mitemo yakaomarara kuranga vanopamba nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Muri yemuchakabvu Lucy Dube nhasi yabatana nevamwe vanhu muguta reGweru vachifora mumugwagwa semucherechedzo wekuremekedza mufi pazuva rekupedzisira rekucherechedza mazuva 16 ekurwisa mirishonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Muzvare Dube vanonzi vakapondwa nemukomana wavo anova musoja pakunopera kwemwedzi wambudzi mushure mekunetsana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasangana nhasi nevamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vakavazivisa kuti vave kufanira kubatsira muhurongwa hwekutengeserana nedzimwe nyika sezvo bazi rekudyidzana nedzimwe nyika ravandudzwa kuti rive rekudyidzana nekutengeserana. Nyaya iri kupomerwa mutevedzeri waSach Garo MDC vatenda ibiti yekutyora mutemo wesarudzo yatanga kunzwikwa nedare remagistrate Mwarare nhasi vabiti vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekugariswa kwevanhu inoti urongwa hwehurumende hwokuvaka rimwe guta kuMount Hapton haushande. Varayiridzi vari kuratidzira kusafara nemashandiro avo vachifora vachibva kwaMutare vakananga kuHarare. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti panguva ino apo mvura iri kunaya veruzhinji vanofanira kungwarira kuti vasarumwe nenyoka dzinogona kuvauraya. Muchirongwa cheLivestock na8pm nhasi tiri kutarisa zuva rekucherechedza kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day uye kupera kwemazuva 16 ekukurudzira kuremekedzwa kwemadzimai. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 15460 ne13860 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.